Mutizi sokwatengi mukuru we National Foods va Michael Lashbrook vati kambani yavo iri kutadza kubhadhara mari yekunze kuma kambani yekunze kwainotenga gorosi nekudaro makambani aya aizivisa nhasi kuti haikwanisi kuramba ichiwana gorosi vati nekuda kwaizvozvo vari kumbomisa zvigari zvavo apo vari kutaura nevebhanga guru Reserve Bank of Zimbabwe kuti vawaniswe mari yekunze kuti vakwanise kubhadhara chikwereti chavo nekuramba vachitenga gorosi vati kana zvinhu zvikasagadziriswa nekukasika furawa yekubikisa chingwa yavasara nayo ichange yapera mukupera kwesvondo rino zvichakadai mukuru wesangano rinomirira makambani anogaya gorosi nechibage Grain Millers Association of Zimbabwe vatapadzwa musarara vaudza vatori venhau muHarare kuti veruzhinji havafaniri kutenga zvematyira nekuti makambani mamwe aripo acharamba achigaya gorosi pamwe nekubvara mukaha uchasiyiwa neNational Foods
musarano Grain Millers Association uda kupa mashoko ekuvimbiswa vatengi noruzhinji rweZimbabwe kuti ticharamba tichiita basa redu rekugaya gorosi rehupfu kuwanisa mupunga nesouth kunyika yose tinoda kutenda hurumende kuti mwedzi mitanhatu yapfuura iyi vanga vachitibatsira nemari yekunze kuti tikwanise kutenga gorosi
vamusarara varamba kutaura zvakawanda pamusoro pedanho ratorwa neNational Foods vachiti kunyange hazvo National Foods iri nhengo yesangano ravo sekambani inogona kuita zvainoda
seassociation kana semusangano wemamillers tine zvatinoita pane patinogumira asi nhengo nhengo yega yega ine kafungiro kayo kanoona kuti bhizinesi rayo todii
vatiwo pane chikepe chine gorosi chiri kusvika svondo rino uye vavimbisa kuti chingwa hachisi kuzoshayikwa panguva yekrisimusi aka akasike kutanga vamusarara vachiti kune chikepe chine gorosi kumozambique asi gorosi iri vanoripiwa kana vachinge vabhadhara mari inodiwa vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika munyika zvinosuwisa uye zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere
zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hausisina kumira zvakanaka takatarisa kuti kambani yakaita seNational Foods ikambani yakakura zvinga izvi kunyange zvazvo vamwe vanogaya flawa vati vanokwanisa kupinda pabuda National Foods kana kuvhara mukaha wagadzirwa neNational Foods asi tinoona izvozvo zvinetsa nekuti haisingori nyaya yekuti flawa iripo pane zvimwewo zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida mari yekunze zvakafanana nepaketi zvinenge zvichida kuti zvinge zvichikwanisa kuzadzisika
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwemari yekunze izvo zvaita kuti zvinhu zvese zvinotengwa kunze zvakaita semafuta emotokari zvishayikwe pari zvino vanhu vari kurara mimitsetse yemafuta emotokari uye zvinhu zvakaita semishonga nemapirisi zviri kushayikwa nekuti nyika haina mari yekunze yakakwana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.